Aka ndiko kutanga kuti hurumende ipe rukudzo nemibairo kuvanhu vasiri muchiuto. Madzita aburiswa mugwaro rehurumende reGovernment Gazette anosanganisira evanhu vakafa nevapenyu uye vari muzvikwata zvakasiyana siyana. Vacharemekedzwa musi uyu vanosanganisira mudzimai wemutungamiri wenyika Amai Auxilia Mnangagwa, gurukota rezvemitambo Dr. Kathy Coventry naArchbishop Ezekiel Gutu vachapiwa ruremekedzo rweOrder of the Star of Zimbabwe Gold. Vana muzvinafundo vanosanganisira vashakabvu vaWalter Kamba, vaive mukuru weUniversity of Zimbabwe, navaphineas Makurane vaive mukuru weNational University of Science and Technology, namushakabvu Primrose Kurasha vaive mukuru weZimbabwe Open University, Professor Hope Sadza naProfesor Christopher Chesanga vachapiwa ruremekedzo rweOrder of the Star of Zimbabwe Silver. Vanyori vemabhuku nemitambo vanosanganisira mushakabvu Charles Ngoshi, vaphatisa Nyati navaDeputy Guy namushakabvu Stephen Chifunyise vachapiwa mubayiro weCommendation Award. Mutori wenhau weZimbabwe Broadcasting Corporation Ruben Barwe pamwe nemumwe mutori wenhau weZBC akashaya Judith Makwanya nemumwe mutori wenhau ari kuAmerica Tawanda Kanuma vachapiwa ruremekedzo rweOrder of the Great Zimbabwe Diamond. Munyori mubazi rezvekudzivirirwa kwenyika vaMark Gray Marongwe pamwe nevaimbo vemabharani mukuru wehurumende kana kuti Registrar General vatobaiwa mudede ndevamwe vachapiwa ruremekedzo rwePublic Service Long Service. Vachawana mubayiro weGyros Chira Award vanosanganisira zvikoro zvepamusoro zvakaita seUniversity of Zimbabwe, Great Zimbabwe University, Harare Institute of Technology, Africa University nezvimwe. Vamwe vachapiwa rukudzo vanosanganisira Sekuru Kagubi, Mbuya Nehanda, Madzishe Chingaira Makoni naMapondera Mukwati, Kinilos K. Kumalo nevamwe. Vanongura nyaya dzematongerwo enyika vachishanda nemedia center vaines Mudzengi vaudza Studio 7 kuti zvarongwa nehurumende kuremekedza zvizvarwa zvayo zvipenyu nezvakafa zvakanaka chose.
Kanawo Mai Munangagwa, Mai Munangagwa hongu vamwe vanhu vanogona kuneseka kuti ndevekuda ndevebato reZANU-PF kana kuti ndezvei, asi ngatitarisewo zvimwe zvavari kuita. Mukatarira vari kuzama kuyananisa varume nemadzimai avo vari kunesa, izvozvo vari kuzamawo kubetsera vana, vari kuzamavo kusumudzira zvikafu zvedu zvinopetsera pautano. Kana ini mukanzi mukadlava mangudya, ndoziva kuti munoda zviyo ini, munoda zviyo nokuti munoziva kuti zveutano. Mai Munangagwa vaenda kumaprovinces oso vari kuzama kuti vanhu vadye zvikafu zvomunhu.
Mumwe mugaro wemuHarare vaONG wayo vati vanofara chose nokupiwa ruremekedzo kwaitwa vanyori vemabhuku nemitambo.
Tinoona vanhu vakaita sana Charles Ngoshi, anaphatisa Nyati, vana Garikai Magadire, vana Dr. Sechung, vanhu vatinoona kuti mune zvavaita zvacho vaita nemazvo, uye zvakaita kuti nyika yedu ibude iende paire.
Asi vati havafari nevamwe vari pagwaro raburiswa nehurumende.
Asi kune vamwe vatinoona varipo vatichiti ava vakupinda kwavo hatina kukudzidzisa kuti vapinda pati, nekuti tinoona chiri chinhu chakakosha chinopa uremerera kuona waitwa palisi yakaita seyawo. Saka varipo vatikuona vakaita semudzimai wemutungamiri wenyika, hatisati iri tanyatsa kuona. Saka chandingatinini ndinganyatsoona kuti chingasvika pakuti azoenda paruremekedzo iroro rwavaita ivo.
Mutungamiri weDemocratic Party Dr. Uraya Zembe vati zvakanaka chose kuti hurumende ipe vanhu menduru, asi kuti panofanirwa kutaurwa mabasa akaitwa nemunhu azoita kuti aremekedzwe.
Ikozvo tangoona mitsetse kupana nenge panadii. Mazita awa haana kupfeka maererano nokuti zvinenge zvakaonekwa zvakaitwa nomunhu iyeye zvazoyeukwa kuti awane rukudzo rwokupuwa mhenduro nomukombe. Zvii chaizvo nokuti rinofanira kuita duraro ruzivo iroro, kuitira kuti rudzi runotevera rugozoitawo saizvozvo ruchiita mapitse okuite zvakanaka. Zviri zveumhizha hwakaitwa nomunhu kana kuti ugamba hwakaitwa nomunhu.
VaMudzengi vatiwo pane vamwe vanokodzera kupiwa mibayiro vasina kudomwa mugwaro rehurumende nhasi.
Saka wana wa mazii wawo ni iko kezitaweza wapanzuwa ili kupinda ndatari za wafuti ndika wana kutipane wame vedu vomuno mzimba varikute kwa onad in foreign land vakata zana wa brenda kwa hizo ziwa hitu kwa professor not professor wakungonzi waka verenda waka nyora wa chikota zineta wa muta according to who according to who varikunzi professor of practice he has been honored by the University of London vaniwa wanzana wa kupinda.
Izvi zvasimirwa nemukuru wesangano rePlatform for Youth and Community Development vaClarice Maduku avo vati mutungamiri wenyika anofanira kuva nekomiti yanachipanga mazano inomubatsira kutsvaga vanhu vekuremekedza nekupa mubayiro kuti pasave nekuchema-chema munyika sezvinoitika pakupa vanhu ruremekedzo rwemagamba ehondo. Vati zvakakosha kuti hurumende iremekedze zvizvarwa zvayo zvinenge zvaratidza ushingi kana kuita mabasa anoyemurwa munyika uye izvi zvinofanira kuitwa pachena. Ndakamira Studio 7 Harare, ndini Godwin Mangusha.